Well, we better live, huh?
You sure have. If it's good enough for you all, it's good enough for us.
And if they're present, I think they're going to do
something. Wow, that's cute.
Give it to
Here, Brother Meagle, you get to pick it, Brother Brown.
Just a little gift, Brother Brown. The children saved their pennies and nickels and
thank
early
you,
thought of bribes.
Thank you, my little brother. Thank you, children. Sure, thank you very, very much. And God bless you. You know, Jesus said, "Inasmuch as you give unto the least of these, you have done it to me."
Amen.
You're the man and woman of tomorrow. If there is a tomorrow, you will be there.
Amen.
God's depending on. Thank you very much. Should I open
it? Yeah. I think you're here. Finishing by, huh?
That's the prettiest, kind of hardest of all my people. Grandfather has to get his right. Faith in the very much as he's nothing coming. Isn't that beautiful? I think you live. Dear brother, then, you're a friend. We're hoping you'll be blessed with all the things you found in love and all that happened. And I pray, Lord Jesus, just bless you. Well, that's really cute. Thank you, Lord. Each and every one of you. That's really nice.
Brother Bram, I believe you agree we got a good Sunday school teacher.
You sure have. Oh, this is so done up so nice, I hate to undo it. I bet one of the mommies did this one. Is that right?
Don't be so slow.
Huh?
You don't have to be so slow.
Well, I have to. It won't jump out.
No.
Oh, my.
Isn't it
beautiful? Oh. Oh, that's really
cool.
Little gold there. We'll go to wonder which family he belongs to. He puts us in every picture. I'm going to show you.
Oh,
children, that's the Hornet plane. And I'll take this and hang it in our new home. And I suppose as long as we have a home, we'll have this in memory of this little Sunday school here at Prescott. I give thanks to God. Give thanks unto the Lord for everything. I give thanks unto God for such fine little boys and girls as you all are. Just to think of me in this time. God bless all of you. Thanks a lot, dear. Really do. Inspiration, that's just what we want, something like that to happen.
And now, I believe
the young girls are going to give us a song or two, and the Brother Bam will take me. This is a song that the young ladies are going to dedicate to you. Mary Frances is our director, sing. But I often feel sorry for her. She never knows what we're going to do until the last minute.
That's much better.
And Jesus was.
before we turned over to Brother Brown.
Oh, how I love him.
Oh,
I adore him. Isn't that how you feel? Right?
Tenda kuti ndinogona kuparidza maawa mana zvino mushure mezvose izvi. Ndanga ndava kutanga kufunga kuti ndanga ndave kuneta. Ndosaka imi vasikana vaduku muchibona kuimba zvakanaka kwazvo. Imi vasikana vaduku nemi vakomana vaduku, teererai kuimba kunoita vakoma venyu vakuru pamwe navana mai venyu. Vaimbi vanoshamisa zvakaisonaka kwazvo. Ndiani musikana uyu muduku atungamira chimbo chiya? Handiwe here musikana muduku watasangana naye necheuko? Zviro kwazvo une inzwi rakaisvonaka. Imi mose murongo, ndinotenda kuti kwanga kuri kuimba kwakanakisisa kwandati ndambonzwa kuri ipo pano. Imi mose munochidzidzira nguva dzose, saka rega ndikutaurire. Imi zviro kwazvo. makaropa fadzwa nekuimba chaiko kwakanaka. Ndinofarira kuimba kwakanaka. Ndinongofarira kuimba chaiko kwakanaka. Ndagara ndichiti kana ndasvika kudenga ndinoda kuenda kwavanenge vachiimba ndoteerera. Handitombofi ndakasvika pandingati ndaguta kuimba. Munoziva kuimba kunopa ushingi. Munozviziva. Handiti masoja paanenge ari kuenda kunorwa, munoziva zvavanoita? Vanoridza mumhanzi pamwe nokuimba nezvinhu kuti zvivape kushinga. Zvino kana isu tiri kuenda kunorwa, tinoimba uye zvinotipa kushinga kuti tienderere mberi. Ndinokutendai imi vaduku nokuda kwechipo icho chakanaka uye chakaamai Branham uye kubva kuna Rebecca naJoseph naSara nesu tose tinokutendai zvikuru. Zvakaoma kuzvitaura matauro andingaita kune vaduku ava. Kwete, makachengeta makobiri enyu. Handiri kuchitora. Munoziva manzwiro andinoita. Handiri kuchitora. Asi zvakadaro, ndatarisa mukati umu zvino vanga vaine gumi remadhora mukadhi iri. Ndafunga, ndingaitorawo here? Ndafunga, ko ndingazviitawo sei? Asi ndinorangarira imwe nyaya duku yandinoda kuti muzive. Rimwe zuva paiva nemudzimai aiva chirikadzi. Aiva nevana vakawanda, zvichida vake, baba vevana vaduku ava vakanga vafa. Zvino iye akanga aine makobiri maviri oga. Zvino akauya achidzika nemugwagwa imwe nguva. Zvino yaiva mari yechegumi. Angori makobiri seamachengeta imi mose. Zvino akaakandira muhomwe inoiswa mupiro wamwari. Jesu akanga akamira ipapo akamutarisa. Zvino ndakafunga, chii chandingadai ndakaita dai ndainge ndakamira ipapo? Zvichida ndaigona kumhanyira ipapo ndoti, kwete kwete, hanzvadzi, musadaro. Isu chaizvo izvo hatisi kunyatsoida. Munoida kuitira vana, maona. Zvino ndingadai ndisina kumutendera kuzviita, asi Jesu akamurega achizviita. Munoona, akamurega achizviita. Sei, anoziva kuti kupa kunoropafadza kudarika kugamuchira. Aiziva zvaaizomuitira. Munoona, saka ndinokutendai imi vaduku nemwoyo wangu wose. Ndinoda kutenda mumwe nomumwe wenyu nokuda kwenguva ino yakanaka yekuyanana. Hamaliyo naJean, aya zviri kwazvo ava mazuva matatu kwandiri okunamata. Kunyange kunze musango, pandinoedza kuzvisunungura, ndofunga kuti ndiri kuvhima ini neimwe nzira kana zvakadaro. Ndinokutarisai ndokunzwai muchitaura. Ndava nemukana masikati ano wokushanyira dzimba dzenyu. Handisati ndamboona chero yandapinda, ndichaidana kuti musha. Kwandati ndamboona dzimba nevanhu vakachena, vakanaka uye noruremekedzo rwakakura kuna Kristu neevhangeri, hakuna kwanda ndakambozviona. Zvino manyatsotangira panzira kwayo. Chingorambai muchienda mberi zvino Mwari achange ainemi. Uye ndakwanisa kuona vamwe venyu. Ndakaona pane rimwe zuva hanzvadzi idzi ndanga ndisingatombovazivi, nokuti zvoga zvandanga ndiri kungoona ndeapa nechepamaziso avo nemuno zvichibva pasi peimwe yengowani idzo dzechando. Uye zvino ndinotenda kuti ndave kukuzivai zviri nani kubudikidza nekutendera kweyamaliyo naJean. Vakanditenderedza kwese ndikashanyira dzimba dzenyu, uye ndokukwanisa kukwazisana chishanu nevana vaduku, vaprofita nevaprofitakadzi vemuzera riri kuuya. Ndokunge kana kuine rimwe zera richauya. Munoziva, Jesu anoda vana vaduku. Munoziva, anoda. Zvino paiva nemumwe mukomana muduku imwe nguva ainzi Mozisi. Tiri kuzotaura nezvake munguva shoma. Zvino akanga akanaka kwazvo. Munoziva chakamuita chakabatsira kuti aite mukomana akanaka? Aiva naamai vakanaka vakamurera. Maona, ndizvo zvacho. Vakamudzidzisa nezvaishe. Zvino imi vakomana vaduku nevasikana, mune anaamai vakadaro kukurerai, kukudzidzisai nezvaishe. Ingovateererai. Munozive, munoziva here murayiro wekutanga uri mubhaibheri? Murayiro wekutanga une vimbiso, une vimbiso. Pamwe zvakati omarare zvishoma kuti munzwisise mirayiro iyi. Murayiro wekutanga ndewekuti usava nemumwe mwari kunze kwake. Asi murayiro mukuru, zvino murayiro wekutanga une vimbiso pauri. Munoona, uri kuvana. Manga muchizviziva here? Munoona, akati, vana, teererai vabereki venyu. Zvinogona kuwedzera mazuva enyu panyika ayo Ishe Mwari wenyu akakupai. Kuteerera vabereki venyu uye nokuita zvamuri kuita zvinogona kukupai upenyu hwakareba panyika uhwo hwamakapiwa naShe. Nguva yakawedzerwa yekumushumira. Ndine tariro nhasi kuti ndakatarisa boka revaparidzi nevaimbi nevavhangeri vemuzuva riri kuzouya, ndokunge kana paine zuva mushure meredu. Zvino panongori nechinhu chimwe chete kumusoro kuno. Munouraya munhu nekumubata zvakanaka. Ndadya kusvikira ndisisagone kudya. Uye ini handisati ndakambobatwa zvakadai. Dai ndanga ndiri ngirozi yadonha kubva kudenga, handaimbobatwa zvakanaka zvinodarika izvi. Chinochoga chandinogona kutaura kwamuri kuti maita henyu. Zvino kana uri zasi kutuso, ndinogona kutadza kubata zvakanaka zvakadai, nokuti handizive maitiro. Handina tsika dzacho dzekuzviita. Asi ndichaita zvakanakisisa sokukwanisa kwangu. Uya aizasi ikoko. Hama ni andali chance, dinoda chance kwa tenda. Uye na wana mkana wekisanga na netara katenga. Mana sikana weni weshidiki, ni mana kumana, masikati anu. Uye nukutiita kuti, tibe ni musha wao panu, wakazaruka kuti tishumire. Paivane zinu zakatai zaitika, muzivari baibe, munoziva, kuti evangeli rai, dinoziva kuri zine ita sesinu zuduku. Isu tunofunga kutarisi, azi izi zakangofana na sokunge mari, kuna mwari, sezo zaiva muziva iruru. Rangari rai, kana pakavane mamweze makore, akawanda. Mano zotaisa kumashuri kuno woti, naenda kangurarama hangu pa mazwa ayo euko pa Prescott. Naenda kangurarama. Maona, iye zino tilikurarama mzwa iroro. Maona, zadaro, tinushika kumagumwe nzira, zino tomiri na mbairo wedu pa zwa guru. Iye zino tameku zarura shokura mari nukuverenga. Asitisa tadaro, ngati taore inaye kwe chunguwana. Jesu anodikangu. Andikwani siku taura manzgino angu. Pamweno kutenda kwangu, kune hama Mesia, hama God. Nevanu mose awa wakanaka. Nevanu awa waduku. Uye ne mutsa. Wawakatira tiza pose patanga tiripano. Mutsa uye unodarika cheo cha tanga chitarisira. Uye tunuzivaku tivanga waine rudo wa chitapira. Asi atina kuzivaku titanga chazo batu kwa ninzira yu mambo ya kadai. Uye ishe, jinuna matakutu upo wenye kwa zose, unge huli mpoka rino rivani. Mwea mchene agozadza mwe wese panu, uye mkuvapa upenye usingaperi. Uye dai isu, hatiri kuna kizwa nasi, nai pakavane zuwari sina magumo, ilo patia sangana mwupo wa iye, uye watiri kuna mata. Uye nokuda, nokuparumbi zoyose. Nukuna kwa jinu ishi. Kushigira panguwa ii, ishi. Tichenge tezeita katendeka kwa ari ni kushoko rake. Nemu zita na Jesu utanamata. Amen. Iye jinu ndawa nemi kwen kwa refu mangwana ni anu. Nichayaza kunyasa kurumiza maskati anu. Uye ni kutawara ni nzire kuti. Jume kuda wana waduku. Nekuwa ni wakuru. Vano nzugisi sao zakari. Ndiri kuda kuweringa kwa rupano. Rinuwani kwa mbuku ramu chene mariku. Dinoda kuweringa kwa bandima 17. Ichi tawako 10. Chamu chene mariku. Chidimbu. Zino akati achibuda kunzira. Mumwe aka manjira kwa hari. Aka fuga mapambeli pake. Aka mbunza achiti. Mzizisi wakanaka. Ningai teiwo kuti. Digare naka yupenyu singaperi. Zino Jesu akati kwa hari. Unundi zireiko wakanaka. Hakuna wakanaka. Asi mumwe chete. Uye iye mwari. Mirairo unoiziva, usaita upombwe, usauraya, usaba, usapupura nima, usanyengira, uzababa wako na mai wako. Jino akapindura katika hali. Mudzidzisi, izi zose ndaka zita, ndaka ziterera, ndaka zichengeta waro, kufapa uduku wangu. Jesu akamutarisa, akamuda, mujaya uyu. Akati iye kwa hali. Unoshaya wa chinu chimwe chete. Enda, utengese zose zaunazo. Upe varombo, uwe ne ufumi kudenga. Ugoya, utore mchinji kwa wako, unditevere. Asi wakashiba moyo, neshoko iri. Akaenda neshungu. Nukuti, akanga ane fuma jinji. Jino kuwa anani kuwa kuru ni mose, diriguna kuita kuti marizo duku ii iwe mumaka, so kukwanisa kwangu, uye nukukasika kwa tinga gona. Jino diriguna kutora semu seru inyaya, ditevere, uye diriguna seji zizu, kutunga mirirwa, tevera, mungo muna achitunga mirirwa, kutunga mirirwa, uye ditevere.
The young people,
waduku, wanuwa, rangarae kuti, nano yoku tanga, aninani wedu ya akaita, mumumuna, akatitunga mira. Imivana mai, mnurangarira nano, zoku tanga, izo kakumana ni kasikana kaduku za wakaita. Uye avacha zirangariri za chose. Asi mumumuna, akakutunga mira, kunano yako yoku tanga. Dinurangarira bilipo, pakaita nano yake yoku tanga, Joseph, nivamwe mose, wakaita nano yawe yoku tanga. Kajinji amai ndiwa wanutunga mira maana kunano yake yoku tanga. Nukuti vari kumba, apo pabapa wanenge vari kunzewa chishanda, vachieza kutiva wani chini wararamisa. Asi ndipo pawano ita nano yawe yoku tanga. Zinu pango wazema neiru pawano ya baba, wano garwa chitaura. Oh baba, muzimayanoti. Johnny na Mary, kakumana kaduka na kasikana. Awe kugona kufamba, uya imuone. uye ingori nano imwe chete bama amai vaitozobata aitozobata mungu wamai nokuti wainge uchine kautera uye zvichiita sokunge wakatendeukira kune rimwe divi munoziva obodoona zvishoma saka waitobatirira paruoko rwamai kuti uite nhano yako yokutanga zvino mumwe munhu akakubatsira pawakaita nhano yako yokutanga une nhano yako yekupedzisira yauchazoita muupenyu mumwe munhu achange achikutungamira munoona ndizvo chaizvo ndiri kuda kuti muzvirangarire nhano yako yokutanga mumwe munhu akakutungamira uye nhano yako yokupedzisira mumwe munhu achange achikutungamira tinofanira kutungamirirwa munoziva mwari vanotifananidza nemakwai zvino manga muchiziva here kuti hwai haikwanisi kuzvitungamira inorasika yehovha yatetereka uye haiikwanise zvachose kuzvitungamira zvino inofanira kuva nomumwe munhu anoitungamira uye dzimwe nguva mufudzi ndiye anofanira kutungamira makwai zvino ndiko kareko mumazuva aishe jesu aive mufudzi akanaka aitungamira makwai asi nhasi munoona tiri kurarama mune rimwe zuva zvinhu zvose zvashanduka nokuteyamiswa munoziva here kuti chii munhu chaanoshandisa kutungamira makwai nhasi mbudzi uye munoziva here kuti mbudzi iyi inodzitungamira kupi chaimo mukati mechizarira munourayirwa zvipfuwo idzi waiduku hadzizivi kwadziri kuenda nokudaro mbudzi inokwira mudanga mudenga muchizarira munourayirwa zvipfuwo zvino makwai hapana zvimwe zvaanoziva kunze kwekutevera mutungamiri saka inoatungamira mukati chaimo mechizarira munourayirwa zvipfuwo zvino mbudzi inosvetuka nepamusoro pedanga zvino hwai dzinopinda mukati dzobva dzaurayiwa munoona mbudzi mutungamiri asiriye asi jesu mufudzi wakanaka uyo akatungamira makwai akaatungamira kuupenyu nokubata ruoko rwavo munoona asi mumwe munhu anofanira kutungamira makwai chokutanga itsiye nyoro dzaamai tevere shoko rababa mushure mokunge amai vakupa nhano yako yokutanga zvino unotarisira kuna baba vako isu tose kuwana ungwaro nokuti ndivo musoro wemusha uye kakawanda vano kwete kuti vakangwara zvakadarika asi akangoitwawo musoro wemhuri yake saka tinotevera zvinonzi nababa vedu tiite kana vakati zvino mwanangu ndiri kuda kuti uite chimwe chinhu zvino tinoteerera kwavari nokuti ungwaro asi teerera munoona vakadzidza zvakawanda uye tinofanira kuvabvunza kuti tione zvavakadzidza uye zvadaro tinogona kubatsirikana nezvavo zvavakadzidza vanotiudza zvino usaenda kunoita zvakati nokuti ndakazviita baba vangu vakandiudza kuti ndisazviite asi ndakazviita uye zvikakonzera zvakati kuti zviitike kwandiri chimwe chinhu chakaipa saka munoona ticha zvino ivo baba vanotiudza maitiro acho uye nezvacho zvokuita zvakanaka zvino mushure mekunge amai vatitungamira kusvika panguva iyo patinofanira kuwana uchenjeri ushoma kuti tinzwisise kubva kuna baba zvadaro tinowana mumwe mutungamiri anova iye mudzidzisi akanaka wekuchikoro anoedza kukudzidzisa pamwe nokukupa fundo kuti ukwane zviri nani muupenyu panzvimbo yokuti unogona kuverenga bhaibheri rako nekugona kuverenga dzimbo unogona kudzidza nezvamwari nekuverenga pachako munoona uye zvadaro chimwe chinhu pamwe unenge uine bhizim zvino mumwe munhu anokunyorera tsamba amai baba mumwe munhu anokunyorera tsamba haukwanise kuiverenga maona saka mudzidzisi anewe zvino anokutungamira kunodzidza kunyora nokuverenga uye chinhu chakanaka mudzidzisi akanaka kukudzidzisa zvakanaka asi zvino mushure mokusiya izvozvo iwe mushure mokusiya mudzidzisi uyu mudzidzisi mumwe achiteverwa nemumwe mudzidzisi kubva kukireshi kugiredhi rokutanga zvichienda kusvika wabva chikoro chikuru kana kuenda kukoreji zvino kana wabva kukoreji zvino mudzidzisi anenge apedza kukutungamira maona zvino amai vakakudzidzisa kufamba munoona baba vakakudzidzisa kuti uve nepfungwa dzakapinza uye mujaya akanaka uye kuti unozvichengetedza sei uye nokuzvibata zvakanaka mudzidzisi akakudzidzisa dzidzo kuti ugoverenga nokunyora asi zvino wave kusiya baba wave kusiya amai wave kusiya mudzidzisi zvino mumwe anofanira kukutora kubva zvino zvichienda mberi zvino ndiani waungada kuti akutore kubva zvino zvichienda mberi ndizvo chaizvo jesu kukutora kubva zvino zvichienda mberi zvino imhinduro yakanaka kwazvo yakaisvonaka jesu anokutora kubva ipapo zvichienda mberi zvino munoona muchinda wechidiki uyu watiri kutaura nezvake anonzi jaya mupfumi aive mutongi zvino muchinda uyu akanga atungamirirwa zvakanaka kwazvo zvino amai vake vakanga vamudzidzisa kufamba uye munoona akanga achiri murume wechidiki zvichida achangobva chikoro chikuru uye ari jaya raiva nemukurumbira uye nokudzidziswa zvakanaka zvichida akafamba zvakanaka nezvakadaro semadzidzisirwo aakanga aitwa naamai vake uye akanga ari mujaya akabudirirawo zvakare nokuti tarirai akanga atopfuma kare uye akanga achingori mujaya zvichida ane makore gumi nemasero kuberekwa achangobva chikoro chikuru uye aive akapfuma zvino munoona akanga aine mhando yakanaka yemudzidzisi uyo akamudzidzisa kufamba zvakanaka uye akanga aine mhando yakanaka yemudzidzisi baba vake kusvikira kunyange zvake aive achiri jaya akanga akapfuma nemari akanga aita mari yakawanda aigona kunge akanga ari chaiye aive mutongi kunyange pazera iroro akabudirira zvikuru maona uye zvino akanga aine munhu mudzidzisi akanga amudzidzisa amudzidzisa zvinhu zvakanaka zvaaizove aiva nedzidzo yake zvino mumwe mudzidzisi mujaya uyu waakambova naye izvo zvichienderana nokuti wakakudzwa sei asi mujaya uyu akawana dzidzo yezvekunamata mumba make zvino vamwe vana munoziva here kuti kune vana vakawanda vasingambodzidziswi kunamata kumba baba namai vavo havatendi muna mwari baba namai vavo vanonwa vanoputa vanorwa nokumhanya mhanya vachisiyana pausiku nezvimwe uye vasingabikire vanakomana nevanasikana vavo vaduku susuro yemanheru nezvimwe haufari here kuti una baba naamai vakanaka vakristu zvino kana wava nevana haungadawo here kuva mhando imwe chete yababa naamai sezvakaita baba naamai vako maona zvino asi zvose zvakanaka zvino mujaya uyu akanga awana uye akadzidziswa zvekunamata munoona zvinodarika nekure zvakanga zvawanikwa nevamwe nokuti havadzidziswi zvekunamata asi mujaya uyu akadzidziswa zvekunamata nokuti munoona nokuti akati akachengeta mirayiro kubvira achiri mukomana zvino imi mose mune vadzidzisi vezvekunamata vakanaka zvakare mumwe nomwe wenyu nemi vasikana nevakomana mavhezera mose makava nevadzidzisi vakanaka baba namai vako paungano ino wakawana zvose zvavo kukwanisa kwese kwaungaziva zvinogoneka kuti iwe uve murume nemudzimai wemazviri kwazvo akanaka muranda wamwari nokuti rangarirai uchafa rimwe zuva kana kuti uchashandurwa kuenda kudenga zvino kana ukafa uya kwake kusati kwaitika uchatanga kubvutwa manga muchizviziva here izvozvo manga muchiziva here kuti avo vakafa kana amai nababa vakafa ivo usati zvino jesu orega kuuya muchizvarwa chedu unoziva here kuti ava baba naamai vachatanga kumuka vakabwinyiswa imi musati muri kuona hwamanda yamwari icharira uye vakafa muna kristu vachamuka kutanga zvino isu vapenyu vakasara tichabatana navo tichashandurwa saizvozvo tinofanira kurangarira kuti ndicho chinhu chine basa muupenyu manzwisisa zvino ndicho chinhu chine basa muupenyu chatinofanira kuita kugadzirira kusangana namwari zvino chinamato choga hachishande munoona jaya mutongi uyu pano akati tenzi wakanaka zvinorangarirai ndisati ndazvitaura akanga adzidziswa kufamba zvakanaka akava nedzidzo yakanaka akanga adzidziswa zvemabhizimu uye akanga akapfuma uye aive mutongi uye aive nechinamato asi akasangana nerimwe dambudziko zvino rinosangana nesu tose upenyu husingaperi chinamato hachitipe upenyu husingaperi chinamato chifukidzo asi hachitipe upenyu husingaperi uye zvakadaro akadzidziswa nevadzidzisi vaidarika vose vaivepo kunyange zvakadaro akanga aine chimwe chinhu chaaive asina zvino mujaya uyu aizviziva nokuti akati tenzi wakanaka chii chandingaita kuti ndiwane upenyu husingaperi zvino iwe unotenda kuti jesu ndimwari handiti saka aiziva pfungwa dzemujaya uyu saka akati chengeta mirayiro akadzokera chaiko kuchinamato chake kuti aone kuti aizoti kudini maererano nechinamato chake akati zvino nemamwe mashoko chengeta chinamato chako akati izvi ndakazviita kubvira ndichiri mukomana vakomana vaduku semi amai nababa vangu nemuprista wangu vakandidzidzisa chinamato asi ndinoziva muchinamato changu kuti nazvino handina upenyu husingaperi maona unogona kunge wakanaka haube haupute haunyepi haunyeperi baba namai usareva nhema iya yokutanga nokuti ukataura imwe zvino zvinozova nyore kutaura imwezve munoona asi haufaniri kudaro usareva yokutanga wanga uchiziva here kuti mutumbi wako hauna kugadzirwa kuti unyepe munoziva vane chimuchina zvino zviri mutsinga dzako dzemanzwiro vanogona kuisa bhandi duku muruoko rwako pano vogoisa rimwe rakatenderedza mumusoro wako uye zvino unogona kutaura ipapo toti unoti ndakanyepa nezvazvo asi ndinokwanisa kuzvitaura zviri nyore kwazvo zvokuti vanotenda kuti ndiri kutaura chokwadi uye unogona kuti vanozogona kuti wakanga uri here pane imwe nzvimbo sokuti wakagara here mutirera iya yehama shans panga pachiparidza hama branham svondo masikati nezuva rokuti zvino unoti kwete changamiri handina kugara imomo kwete changamire. Unoziva here zvinotaura nemuchina wekubata nhema? Hongu changamire wakadaro. Hongu changamire wakadaro. Unoti handina, iwo unoti hongu wakadaro. Sei, nokuti nhema chinhu chakaipa zvikuru. Mutumbi hauna kugadzirwa kuti unyepe. Zvino chinhu chakaipa kwazvo zvokuti zvinovhiringidza mashandiro ose etsinga dzemanzwiro. Kana uchinge wanyepa, kuvhiringika kwakadaro kunokupa maronda emudumbu. Zvinhu zvinomera zvinozokuuraya. Uyezve nhema chinhu chakaipa, nokuti munoona haufaniri kunyepa, kuba, kuita chimwe chezvinhu izvi. Zvino saka mujaya uyu zvichida akambenge akanga asina kumbonyepa, haana kumboba, uye aiziva kuti ainyatsoda zvachose upenyu husingaperi. Saka akati, ndodini kuti ndihuwane? Uye Jesu ari kuratidza pano zvino kuti chinamato hachina zvachinoita. Saka akatumira achidzosera kwaari uye ndokuti, chengeta mirayiro. Akati, tenzi, izvi ndakazviita kubvira ndichiri mukomana muduku. Kana muduku, pandakanga ndichingori kakomana kaduku, ndakazviita. Asi aiziva kuti akanga asina upenyu husingaperi. Saka akati, zvino, kana uchizopinda muupenyu, upenyu husingaperi, uchida kuve wakarurama, zvino enda unotengesa izvo. Munoona, zvino, zvakanaka kuve nemari. Munoona, zvakanaka kuve nemari. Fuma, uye ugova mutongi, zvakanaka izvozvo. Asi ndeayo maitiro aunozoita mushure mokuva izvozvo. Munoona, akati, enda unotengesa zvaunazvo, ugozvipa kuvarombo, avo vanhu vasina chinhu. Zvadaro, uya, unditevere. Zvino uchava neupfumi kudenga. Asi mujaya uyu aiva nemari yakawanda kwazvo, zvokuti akanga asisazive zvokuita nayo. Zvino munoona, akanga aine mukurumbira kwazvo. Mujaya uyu ndizvo zvaaive. Uye akanga akanyatsogadzirira pane zvinodikanwa muupenyu. Nzira iyo baba namai vake, vaprista nevamwe vose vakanga vamugadzirira. Asi zvakadaro, aiziva kuti aive asina chimwe chinhu. Iye zvino ndiri kutaura kune vakuru. Iye aiziva kuti pane chinhu chaakanga asina, uye akanga asina upenyu husingaperi. Aizviziva. Maona, chinamato hachibuditse upenyu husingaperi. Zvimiro, manyawi, unonzwa chimwe chinhu. Unogona kutya, wonzwa chimwe chinhu. Maona, kuchema, zvakanaka, kudanidzira, zvakanaka. Asi zvakadaro, handiwo, munoona, unosangana neupenyu husingaperi. Unoti, handiti ndanganingori mubaptist, akasimba, kana mumethodist, kana mupresbyterian, kana mupentecost. Izvozvo zvakadaro, handiwo mubvunzo wacho. Mujaya aivewo zvakare, aive akadzidziswa muchinamato chezuva iroro, asi zvakadaro, akanga asina upenyu husingaperi. Saka aida kuziva zvokuita. Akanga atungamirwa zvakakwana kune izvi. Asi paakasangana nawo, akaramba kutungamirwa kuupenyu husingaperi, kana kutungamirwa. Vamwe vatungamiri vake vaiva nechisimba paari kusvikira pokuti akanga asisari kuzvisiya. Maona, zvino zvakafanana nezviri kutaurwa nehama Branham. Zviri kuti dzikisei zvishoma kwamuri. Munoona, dzidzo yakanaka. Unofanira kuenda kuchikoro unodzidza. Munoona, zvakanaka, asi hazvikuponesi. Kuva nemari yakawanda zvakanaka. Unokwanisa kurera vana vako, ugovapa hanzu dzakanaka nezvimwe, uye sababa namai vakakushandirai imi mose nezvimwe, zvakanaka. Asi zvakadaro izvozvo hazvikuponesei. Maona, kana kuti unogona kupinda mulaboratory ugodzidza kuisa zvinhu zvakasiyana siyana pamwe chete, kana kutsemura maatomu, kana chero zvavanoita, nokupinda muchitundu museri museri kuenda kumwedzi. Asi izvozvo hazvikuponese. Unofanira kutarisana nechinhu chimwe chete, upenyu husingaperi. Uye pane munhu mumwe chete anogona kuhupa kwauri. Amai havakwanisi kuhupa kwauri. Baba havagoni kuhupa kwauri. Mufundisi wako haakwanisi kuhupa kwauri. Mutungamiri wako pano haakwanisi kuhupa kwauri. Wese anowana upenyu husingaperi anofanira kuuya kuna Jesu Kristu. Ndiye oga anokwanisa kupa chikamu ichi. Mudzidzisi wako anokwanisa kukupa fundo, anokwanisa kukudzidzisa. Unofanira kuidzidza. Amai vako vanokwanisa kukudzidzisa kufamba. Unofanira kudzidza kufamba. Baba vako vanokwanisa kukudzidzisa kuti uve munhu wezvemabhizimu. Kana zvimwe, unofanira kuzvidzidza. Asi Jesu oga ndiye anogona kukupa upenyu husingaperi. Maona, muprista wako, mutungamiri wako, kanawo zvakadaro, vanogona kukudzidzisa chinamato chako. Unogona kudzidza maridzo yatiri kuedza kudzidzisa. Asi zvakadaro izvozvo hazvikupe upenyu husingaperi. Unofanira kugamuchira munhu wacho, Jesu Kristu. Manzwisisa here mose? Unofanira kugamuchira munhu wacho, Jesu Kristu, kuti uve neupenyu husingaperi. Zvino asi dzimwe nguva, humwe utungamiri hunova nerunziro yakawanda patiri kusvikira hatizoziva zvokuita zvino kana nguva iyoyo yasvika. Zvino chinhu chine njodzi zvakadini kuramba kutungamirirwa kuupenyu husingaperi. Nokuti munoona, ndihwo upenyu husingambofi hwakaguma. Zvino dzidzo yakanaka, inotibatsira pano. Bizimu rakanaka. Mari yakanaka. Kuva mukomana nemusikana akanaka, zvakanaka. Asi uri kuona, kana upenyu hwapera pano, zvatopera. Manzwisisa? Imi vakuru manzwisisa? Munoona? Ndizvo zvoga, asi zvino tinofanira kugamuchira Jesu Kristu kuitira upenyu husingaperi. Jesu oga ndiye anogona kukutungamira kwahuri. Uye kunyange munoona mujaya uyu akanga awana zvinhu zvose izvi kuchikoro, uye kuburikidza nevabereki vake nezvimwe zvose, akarasa chinhu chakakurisisa chaigona kuve nacho, kutungamirirwa nemweya mutsvene. Nokuti Jesu akati, uya unditevere, uye imi vasikana muchangobva kupedza chikoro, zvichida muchagrajueta vamwe venyu nenguva isipi, uye nemi vakomana vechidiki, utungamiriri hukurusa huripo ndiJesu Kristu, nokuti ndihwo utungamiriri kuupenyu husingaperi. Zvino utungamiri uhwu hunosangana nemunhu wese vanopiwa mukana wekusarudza, uye ndicho chimwe chinhu chikuru chatinacho muupenyu, kusarudza. Rimwe zuva, munoziva, baba namai vakasarudza kuva nekakomana nekasikana kakanaka sezvamuri mose. Zvadaro, une kodzero mushure mechinguva kusarudza kuti unoda here kudzidza kubva kune mudzidzisi kana kwete. Mudzidzisi anogona kukudzidzisa, asi unogona kungova munhu. Mukomana muduku akaipa, haumbodzidza. Musikana muduku akaipa, hateereri zvachose. Munoona, une sarudzo yekuzviita, asi uchiri muduku. Zvino amai vanoti, wawana here maei paripoti yako? Bete, ndadofora kwazvo. Munoona, zvino unogona. Amai vakati, zvino unofanira kuverenga. Saka unofanira kuzviita zvino. Ramba uchiverenga. Sezvawaudzwa namai, sezvawaudzwa nababa. Munoona, unofanira kuverenga. Asi une sarudzo, unogona kuzviita kana kurega kuzviita. Unogona kuti, handisi kuda, munoona, une sarudzo. Mushure mechinguva, uchava nesarudzo yemusikana wauri kuzorora, kana mukomana achakuroora. Une sarudzo kwese muupenyu. Uyezve une sarudzo zvakare, kuti unoda here kurarama mushure meupenyu huno, kana kungova munhu akanaka, ane mukurumbira, mutambi wemabhaisikopo, kana mutambi wedzimbo, kana zvimwewo. Uye tarirai vasikana vaduku ava pano, vane izwi rakanaka, nguva shoma yapfuura, vachiimba. Mwana iye anofanira kuramba achiumbidzira inzwi iri. Zvino anozva muimbi weopera kana mumwewo muimbi. Ndanzwa manzwi evakomana vaduku ava. Vakomana ava, unogona kuzova saElvis Presley kutengesa kodzero yeudangwe hwako. Munoona, hahuri zvakadaro. Munoona, chipo chawakapiwa naMwari. Uye unofanira kusarudza kuti ndiani uko kwauchazoshandisira chipo chako, kuna Mwari kana kuti uchachishandisira diabolos. Maona, hama Leo pano, hama enyu, munoona, zvino anga aine chipo chokuuya nokutungamira vanhu. Zvino chii chaachaita nacho? Ari kuzopinda here mubhizimu, ozviita muzvina mamiriyoni, kana kuti ouya here kunze kuno ovaka musha, apo vanhu vanoda kuuya pamwe chete zvino vokutorai imi mose vana vaduku? Munoona, unofanira kusarudza zvauri kuzoita. Mumwe nomumwe anofanira kuita sarudzo, uye yakatarisana nesu, asi tose tinotarisana nechinhu chimwe chete ichi. Tichaitei nezveupenyu husingaperi? Ticharama nokusingaperi here kana kuti kwete? Zvadaro, tinofanira kuuya kuna Jesu kuti tihwane. Mukana wekusarudza ndicho chinhu chimwe chatakapiwa naMwari. Hapana chaanomanikidzira patiri. Anongotirega tichitora sarudzo yedu. Saka unotomanikidzwa, asi ingoita sarudzo yako. Zvino ngatiteverei izvi, vakuru nevamwe vose zvino, pemamiriisi mashoma nevana, tose pamwe chete. Ngatiteveri mujaya uyu pamwe nesarudzo yaakaita. Zvino tigoona kwayakamutungamira. Zvino vasikana ava vane manzwi akanaka, vakomana vaduku ava, zvino pamwe unouya kuno zvino iwe une inzwi rokuimba, zvino chingotora chinhu chimwe chete ichochi unokwanisa. Ini zvangu, unogona rimwe ziva kutora. Ini munoziva mukomana uyu anonzi Elvis Presley. Makambonzwa matepu angu, makanzwa kuti handizvidzi mukomana uyu. Asi mukomana uyu akawana mukana wakafanana newamakawana. Munoona, uye zvaaka akaona kuti anogona kuimba. Zvinotarirai zvaakaita. Chinhu chimwe chete chakaitwa naJudhas, Judhas Iskarioti, akatengesa Jesu. Jesu akapa mukomana uyu inzwi rakanaka. Zvino chii chaanoita? Kutendeuka oritengesa kuna dhiabhori. Munoona, anofanira kuzosvika kumagumo enzira. Paona, akaramba kufamba naJesu. Zvino jaya iri pano, jaya mupfumi uyu aive mutongi, akaita chinhu chimwe chete. Ngatiteverei tione zvaakaita. Pasina kupokana, nokuva munhu mukuru kwaiva, zvichida mujaya aiva nechiso chakanaka, bvudzi rakasvibira, rakapeturwa richidzika kumativi, hanzu dzakanaka madzimai echidika aifunga akomana uyo mukomana ane chiso chakanaka oh vaidaro aipota zvichida achivasimudzira ruoko zvino ivo vaizotamba zvenaye nezvimwe akafunga kuti aiva muchinda mukuru munhu munoona nokuti akanga akanaka pachiso akanga ari wechidiki akanga asiri kutarisa zasi kuno kumagumo enzira akanga akangotarisa pano apa ndiri muduku ndine chiso chakanaka ndakapfuma ndinokwanisa kutenga chose chandinoda ndinogona kutora vasikana ava uye vakomana vose vanondifarira uye vanoziva kuti ndiri munhu mukuru zvino munoona akanga ainazvo zvose akanga atevera mirayiro yababa vake nezvimwe zvose uye ndiri munamati mukuru ndinoenda kuchechi uye zvino aigona kuchitevera munoona aine mukurumbira mukuru akapfuma uye achizivikanwa kwazvo uye zvino iye sezvazviri nhasi sokuwana mukana kwawakava nako uve mutambi wemabhaisikopo munoona kanawo zvimwe zvakadaro vana vechidiki vazhinji nhasi ukataura navo vanoziva zvakawanda pamusoro pevatambi vemabhaisikopo kudarika zvavanoziva nezvajesu muri kuona uye munoona imi vana muri kudzidza nezvajesu pavanogara pasi zvino mumwe mutambo unouya mubhaisikopo kana zvimwewo zvakadaro vanoziva vatambi vacho nezvose ipapo nezvose maererano navo vanoziva zvose izvozvo kudarika izvi ukavataurira nezvebhaibheri hapana kana chavanoziva nezvebhaibheri munoona kuita sarudzo isiri iyo zvino mumwe muimbi achitengesa chipo chaakapuwa namwari kuti awane mukurumbira zvino tinomuona kumagumo eupenyu ngatimuteverei zvishoma munoziva here zvinotaurwa nebhaibheri pamusoro pemujaya uyu akatozowedzera kubudirira saka dzimwe nguva kubudirira hazvirevi kuti waita sarudzo yakafanira munoziva zvaakaita akabuda kunze ndokuva nenguva huru dzokufara ndokuita mapati makuru ndokupedza mari akawanda nezvimwe zvose pavasikana nezvimwe zvose zvino akazoroora uye zvichida akava nemhuri uye akaramba achiwedzera zvakanyanya kusvikira akatozovaka matura matsva nezvimwe zvino akati muri kuona handina kutevera jesu zvino onai zvandinazvo maona unogona kunzwa vanhu vachitaura kudaro uye ndakadaro zvakanaka onai akandiropafadza hapana zvazvinoreva maona zvino mushure mechinguva matura ake akafashukira kusvikira iye akati ko saka mweya zorora hako ndine mari yakawanda kwazvo pamwe nokubudirira kukuru uye ndiri munhu mukuru kwazvo ndiri nhengo yemakirabhu ose uye ndine upfumi hwenyika maoko angu ndine mazipurazi pamwe nemari yakawanda uyezve handiti ini zvangu uko munhu wese anondifarira kungovawo munhu akanaka kwazvo asi munoziva bhaibheri rakati usiku ihwohwo mwari vakati kwaari ndiri kuzotora mweya wako zvino chii chakaitika zvino paiva nemupemhi mumwe mutana mukristu murombo airara pasiu rake zvino pavainge kumusoro mujerusarema ikoko vanodyira pamusoro pemba zvino mafufu echingwa anodonha sezvizvi nezvinhindi zvenyama nezvakadaro zvinorevera pasi kana zvodonha zvino havazvinonge nekuti zvose mujerusarema muguta rakare zvakanaka kutaura zvinosetsa zviduku pano vari fob munoziva zvazvinoreva nhunzi pachingwa nhunzi panyama nhunzi pabata fob nhunzi pazvinhu zvose dzinoenda mumugwagwa muzvinzira nzira nezvese dzobhururukira imomo zvino dzoenda chaipo pazviri saka vanhu ava kumusoro uku vanoenda pamusoro peimba zvino vanodya zvino vanodonhedzera izvi pasi uye nokuzvitsvairira pasi zvino imbwa mumigwagwa dzinodya mafufu aya zvino akarega mukristu uyu murombo araremo mumugwagwa uye nokudya mafufu aidonha kubva mundiro yake pamubhedha wake kana kuti patafura yake zvino akati apinda mushure mechinguva akanga ava nemaronda zvino akanga asina chokuisa pamaronda ake zita rake ainzi razaro zvino imbwa dzakauya ndokunanzva maronda ake kuti aedze kupora saka munoziva mushure mechinguva mupfumi uye apo akaona kuti aiva nemari yokutenga mhando dzose dzemushonga kana achinge arwara aiva nemhando dzose dzavana chiremba asi munoziva dzimwe nguva vana chiremba havakwanisi kutibatsira mushonga hautibatsire hapana chinogona kutibatsira tiri patsitsi dzamwari zvino akasvika kumagumo enzira yake vana chiremba havana kugona kumubatsira vana mukoti havana kugona kumubatsira uye mushonga hauna kugona kumubatsira zvino akafa zvino mweya wake pawakabuda mumutumbi wake munoona wakasiya mari yake yose dzidzo yake yose zvose zvaakanga ainazvo mukurumbira wake wose vakamuitira mariro makuru zvichida mureza ndokurembedzwa uri pakati nepakati pebango uye meya weguta akauya zvino ivo zvino muparidzi akauya zvino ndokuti hama yedu zvino yaenda mukubwinya nezvimwe zvose zvakadaro asi bhaibheri rakataura kuti akasimudza meso ake mugehena achitambura Zvino ndokutarisa mhiri uko kwemukaha mukuru uyu ndokuona mupemi uya akambenge akarara paya pamukova wake uko kudenga zvino akadanidzira tumai razaro zasi kuno netumvura marimi emoto aya ari kutambudza ndokuti oh kwete munoona wakatora sarudzo isiri iyo muupenyu munoona paakasvika pamagumo enzira kubuda muupenyu akanga atungamirwa nechinamato akanga atungamirwa nedzidzo akanga atungamirwa nerunziro yekubudirira kwake asi muri kuona akanga asina chakabata ruoko rwake zvinhu izvi zvinoperera ipapo uri kunzwisisa muchinda muduku imi vakuru munonzwisisa zvandiri munoona akanga asina chakamubata mari yake hayaigona kumubata shamwari dzake navana chiremba havana kugona kumubata mushonga hauna kugona kumubata mupurisita wake chinamato chake hazvina kugona kumubata saka paingori nechinhu chimwe chete chokuti aite akanga aramba kugamuchira jesu upenyu usingaperi saka chii chaaifanira kuita kunyura zasi murufu mugehena kukanganisa kune njodzi kwakadini kwaiva nemujaya uyu paakaramba kufamba najesu kutungamirirwa najesu akaramba kuzviita vechidiki vakawanda vari kuita mhosho imwe chete nhasi vari kuramba kutungamirirwa naishe jesu zvino tinoona kuti chinhu chine njodzi zvakadini kuramba upenyu usingaperi uye nokutungamirirwa najesu mutungamiriri paakati uya unditevere munoona zvataurwa nemurume muduku uyu akarurama pachiso masikati ano kana uchinge wabva kuchikoro kana uchinge wabva unoda mumwe mutungamiri asi rega iye wacho ave jesu zvino jesu ibhaibheri unozvitenda here uhu ndihwo upenyu hwajesu nemirayiro yake kwatiri zviri mutsamba saka tinofanira kutarisa kune iri kuti tione iri ndiro purani yacho iyi ndiyo mepu yacho yaakatiti titevere kutanga upenyu husingaperi zvino tinoona kuti mujaya uyu akarasika zvino regai titore mumwe mungada here mungava here nenguva kutora rimwe jaya mupfumi raitonga rakaita mafambiro kwawo mungada here kunzwa izvozvo zvakanaka tichazviedza zvino iye zvino regai titore rimwe jaya mupfumi raive mutongi uyo akasangana nechinhu chimwe chete zvino tinoona kwakaenda mukomana uyu akararama upenyu hwaive hwakaisvonaka asi akafa ndokuraswa mugehena uye zvino pano tiri kuzotaura pamusoro pemumwe mujaya akasangana nechinhu chimwe chete akanga ari munhu mupfumi jaya uye aive mutongi zvino asi akagamuchira kutungamirira kwakristu sezvataudzwa nekamukomana kaduku nguva shoma yapfuura uyo watinofanira kuti atitungamire akazvigamuchira gwaro reizvi rinowanikwa kana muchida kuzoitsvaga mushure mokunge ndapedza munoona riri muna vahebheru chitsauko 11 ndima 23 kusvika 29 regai ndingoriverenga zvakanaka here muchatsungira neni zvishoma handiti hamuna basa nazvo henyu kana ndikasazviita handiti maona saka tinongo tichangozviverenga zvino munozoti ndakanzwa hama Branham achizviverenga kubva mubhaibheri maona uyo munoziva kuti zvirimo zvino handi zvandakataura ndeizvo zvaakataura zvino imi chiteererai pano une zvakataurwa nebhaibheri pano nezvemuchinda uyu akanaka munoona zvinotarirai nokutenda mozisi pakuberekwa kwake akavanzwa nevabereki vake mwedzi mitatu nokuti vakaona kuti akanga ari mwana akanaka havana kutya murayiro wamambo nokutenda mozisi paakange akura akaramba kunzi mwanakomana wemukunda wafarao teererai akati zviri nani kuitirwa zvakaipa pamwe chete nevanhu vamwari pane kutamburira mufaro wezvivi nguva duku akakoshesa kuzvidzwa kwakristu kare kare munguva dzamozisi akanga achingori kristu maona ndiye oga ane upenyu husingaperi maona akakoshesa kuzvidzwa kudanwa kunzi mupengereki mumburuki mutsvene kana zvimwewo zvakadaro munoziva maona akakoshesa kuzvidzwa kwakristu sepfuma huru pane kupfuma kwose kweijipita nokuti akaremekedza mubhadharo wemubayiro iye zvino munoziva zvazvinoreva zvinoreva izvi kuti mozisi akaberekwa ari mukomana murombo murombo zvikuru zita rababa vake rainzi amuramu zita ramai vake rainzi jokebhedhi zvino vakanga vari varombo zvikuru asi vakanga vari makristu vaishanda zvakasimba vakanga vari muhuranda vaigadzira zvidhinha zvedhaka nezvinhu zvamambo mutana munozivei mukunda wamambo uyu akadzika rimwe zuva kurwizi uko amai amai vamozisi jokebhedhi vakanga vamutora ndokumuisa mune kaigi wakadiki uko murwizi sezvizvi zvino makarwe akanga adya vana vacheche vose zvino vakanga vari kuvauraya vachivakandira murwizi asi vakamuisa imomo chaimo zvino munoziva here machengetero avakaita vakarwe kuti anga ari kure naye vakagadzira kaari kakaduku aka kaduku kaduku vakamuisa imomo ndokukagadzira nebitumini munoziva kuti chii ichocho inamo zigarwe raiuya roti muhebheru muduku akakora ndichamutora ndokumunzwa achichema saizvozvo ndokuenda ikoko kunhuhwa kwakadiniko maona munoona amai vakatungamirwa kuti vanodzivirira sei mwana wavo saka rakabva rabva pairi rakanga risisari kuwana charinoita nayo zvino akadzika zasi nerukova nechemberi kwacho zvishoma zvino hanzvadzi yake duku ainzi miriamu akamutevera achidzika nerwizi achitarisa zvakanga zvino mukunda wafarao akauya zvino akanga ari kuzomutora munoziva zvino ndokumudhonzera kunze munoziva mose munoziva amai vako vanofunga kuti ndiwe mwana akanakisisa pasi rose munoona vanofanira kudaro asi bhaibheri rinoti mukomana muduku uyu akanga akanakisa zvikuru mukomana muduku akaisonaka kwazvo zvino akanga ari kumbochema achikava tumakumboti kwake akanga ari kuda amai vake munoona zvino saka munoziva zvakaitika zvino mwari vakaisa mumwanasikana wafaro mukunda wamambo rudo rwese amai rwavanga vanarwo kumwana mucheche muduku mwoyo wake wakangobuda kwazvo akati uyu mwana wangu asi munoziva akanga ari mudzimai wechidiki munoona mumazuva iwayo vakanga vasina mabhotoro aya okureresa vacheche saka vakatozoenda kunotora uyo akambenge ari amai akamboita mwana uye ainaye aikwanisa kuyamwisa saka miriamu akanga atoripo ipapo akati ndichaenda kunokutorerai mai chaivo zvakanaka iwe chienda unovatora munoziva here akaenda akanotorwa namiriamu amai chaivo vamozisi ndizvo chaizvo hongu ndokuenda akanovatora hwakanga huri uchenjeri handizvo saka zvadaro akaenda akanotora amai chaivo mozisi zvino akati ndichatora ndonokurererai mukomana muduku uyu akati munozivei ndichakupai madhora mazana matatu pasvondo kurera mwana uyu uye unogona kugara mumuzinda uri kuona zvinoita mwari kana ukavimba naye maona kana uine chokwadi nokutenda mwana uyu akanga ari muprofita maona uye vaizviziva saka vakaenda mumuzinda zvino zvino ndokurera mozisi zvino amai amai vake chaivo vaiwana madhora mazana matatu pasvondo kuitira zvose zvaidikanwa ingozvifungaiwo izvozvo zvino zvadaro munoziva mushure mechinguva mushure mekunge izvi zvaendeka kwechinguva mozisi akatanga kukura zvakakwana zvokukwanisa kuverenga nokunyora vakamudzidzisa kuverenga nokunyora uyezve vakamuudza ndokuti mozisi wakazvarwa uri mwana kwaye baba vako neni takanamata mwari vakatizarurira kuti uri muprofita uye kuti uchave mudzikinuri wevanhu mumazuva ari kuuya zvino munoziva paakanga akura zvino akanga ari chii akagadzwa humwana ndokuiswa muimba yamambo ini zvangu haaifanirwa ku zvino akatarisa kunze kuvanhu vake zvino vakanga vasina nguo vaiva makristu vakanga vari kuchema zvino vatariri vakare vaiva shwapura nezviwepo zvino ropa richipfachuka kubva kumusana kwavo vakoma vake vake navana baba mukuru baba namai vose zvavo vachivashwapura nezviwepo kunze uko mumakomba emadhaka zvino saka asi mozisi paine chimwe chinhu pakadzika pemwoyo wake aiziva kuti vakanga vari vanhu vamwari vakavimbiswa aizviziva zvino chinhu chaitevera chaaizoita kwaive kuzova mambo aizova mambo pamusoro pezvinhu zvose munhu akapfuma ini zvangu mari yose yemuijipita zvino ijipita ndiyo yaitonga pasi rose panguva iyoyo asi tarirai bhaibheri rakati akakoshesa kuzvidzwa kuveganya matope kunze uko mukristu pavaiita dambe navo vachivaseka vachivakava kana vakapindurazve vaivauraya maona asi mozisi akasarudza kuenda neboka iroro panzvimbo yokunzi mwanakomana wamambo tarirai pane izvozvo munoona nokuti akaona nguva yokuguma munoona jaya mupfumi uyu asi akaona jesu sokumuona kwatinoita muchiratidzo kuti nguva yokupedzisira ndipo pazvichabhadhara zvino akagamuchira utungamiri hwakristu zvino mozisi akakoshesa kushorwa sepfuma huru munoziva dzimwe nguva imi vakomana vaduku kana muri kuchikoro vakomana vaduku vanotaura mashoko akaipa zvino vanoda kuti imi mose muataurewo imi vasikana vaduku vasikana vaduku vanotaura zvinhu zvakaipa uye vanoda kuti iwe uzvitaure iwe iti kwete ndiri mukristu vanoti urizigadzi unoziva vanouya kwauri saizvozvo onaka simuka uti ndinofara kuva izvozvo maona nokuti munoona ndizvo zvakaitwa namozisi akakoshesa kushongwa kwakristu sepfuma huru kudarika ichipita yose. Zvino ngati muteverei achitungamirirwa naKristu tigoona zvaakaita. Zvino onai mujaya uyu aiva akapfuma, jaya rokutanga, asi akanga asingadi Kristu, akanga asingadi kuva muteveri waJesu. Zvino saka tinomuona aine mukurumbira mukuru, zvichida pamwe akazove mutambi wemabhaisikopo uye mukuru kune zvose. Mune zvose zvinhu zvaaikwanisa kuita uye nezvose zvaaida. Asi paakafa akanga asina mumwe munhu wekumutungamira. Saka dzidzo yake yakanga yakanaka, mari yake yakanga yakanaka, asi rufupo rwakauya ndipo pazvakaperera. Akanga asisakwanisi kuishandisa zvachose, akanga asisakwanisi kutenga nzira yake yokukwira kudenga, uye akanga asingakwanisi nedzidzo yake, akanga asingakwanisi kuenda kudenga. Maona, asi mujaya uyu zvino akanga aine zvinhu zvose izvi. Akanga akadzidzawo zvakare, akangwara, akaenda kuchikoro na amai vake vakamudzidzisa, uye akava nedzidzo yakanaka. Akanga akangwara kwazvo kusvikira aigona kudzidzisa vaIjipita. Akadzidzisa mudzidzisi wake, akanga akangwara zvikuru. Onai kungwara kwaiva akaita. Asi munozivei, pamusoro pekungwara kwese uku, pamusoro pezvose zvaive nazvo, zvikwanisiro zvaive nazvo, zvakadaro akati, ndichazvisiya zvose kuti nditevere Jesu. Munoziva zvavakaita naye? Vakamudzinga akava nhapwa yemumatopu sevamwe vose. Asi rimwe zuva paakanga ave murume mukuru, akanga ari kufudza makwai ari kuseri kwerenje. Zvino chii chakaitika? Pane munhu anga andiudzewo here zvakaitika? Hanzi kudini? Ndizvo chaizvo. Paiva nemoto mugwenzi, zvino wakakwezva meso ake akatsaukira kudivi. Zvino munozivei? Makati dzidzisai vana, iye zvino vana vari kuzosimuka vachindidzidzisa. Saka zvino kamukomana kaduku aka pano anyatsogona. Ndiani baba vako? Vashanzi ndivo baba vako. Mukomana uyu akadzidziswa, haana here? Rimwe nerimwe remaziso maduku ari kupenya akanditarisa zvimwe chete, mumwe achida kutangira mumwe. Muri kuona? Saka zvino tarirai, akadaro. Uye iro gwenzi rakamukwezva meso raibvira. Zvino akati, ndichatsaukira kudivi kuti ndione kuti chii. Zvino Mwari vakati kuna Mozisi, bvisa shangu dzako, nzvimbo yaumire pairi itsvene. Ndakusarudza kuti uende zasi unodzikinura vanhu vangu. Ndiri kukupa simba, unogona kurova nyika nematenda, unogona kushandira mvura ichivaropa, unogona kuunza nhata neinda. Hapana chichakukuvadza. Ndichakusarudza sei? Nokuti akasarudza Kristu. Maona, iwe sarudza Kristu. Zvino iye anokusarudza. Maona, zvino akati, wakandisarudza. Zvino ini ndakusarudza kuti uende zasi ikoko kuIjipita. Zvino onai zvaakaita. Akatungamira vanhu mamiriyoni maviri. Vanhu mamiriyoni maviri vakabuda, vanhu vake, ndokuvaunza munyika yevimbiso. Uye zvino akatevera. Tinomutevera nzira yose murenje, uye imi vana vakanzwa hama Leo nahama Jean nababa venyu naamai vachikuudzai zvose zvakaitika murenje, kuti akaunza chingwa chichidzika kubva kudenga ndokupa chokudya kuvanhu vaiva nenzara nezvinhu zvose izvi. Uye zvino tinoona kuti ave harawa zvino, akwegura kwazvo, ave nemakore okuzvarwa 120 ari murenje. Zvino vanhu havana kumubata zvakanaka zvakadaro. Munoona, dzimwe nguva vanhu vanozviti maKristu havakubate zvakanaka, asi Jesu nguva dzose anokubata zvakanaka. Maona. Saka tinoona zvino kuti vanhu vakamumukira, asi akagara pamwe chete navo zvakadaro. Zvino ndiye aive mutungamiri, zvino aitozogara navo. Zvino ngirozi dzache dzakataura naye, haungadiwo here zvakadaro kuti zviitike kwauri? Zvino ita sarudzo yakafanira, usarudze Jesu, uye achazviita. Zvino tinoona kuti kumagumo enzira akanga akwegura zvikuru, akanga asisagona kuparidza zvachose, uye inzwi rake rakanga raderera. Saka akaropafadza Joshua. Zvino ndokuenda pamusoro pechikomo kunofa. Munoziva here zvakaitika paakafa? Ipapo chii chakaitika? Ndizvozvo chaizvo. Zvino unoti zviri papi? Zvino mira izvishoma. Mukomana agona, maona, akamutswa kubva kuvafi. Zvino miri yemu tinoziva kuti wanga uchizviziva. Maona, zvino tarirai, akamumutsa kubva kuvafi. Sei? Nokuti makore mazana masere akatevera, heunoyi uyu ari uko kuPalestine akamira nemutungamiri wake saizvozvo, Jesu, uyu akakoshesa kushongwa kwezita rake sepfuma huru inodarika upfumi hwese hwemuIjipita. Akakoshesa mutungamiri wake akanga akamira ipapo. Munoziva aidzi mubhaibheri, munoziva paiva nedombo raifamba neIsraeri. Zvino Mozisi paakagadzirira kufa, akakwira padombo iri. Zvino dombo iri raiva Jesu. Munorangana Jesu paaitaura muna mutsvere Johani chitsauko 6. Zvino akati, madzibaba edu akadya mana murenje? Ndokuti Akati baba vangu vakakupai mana iyoyo akati hongu vakadya mana ndizvozvo zvino vose vakafa nokuti havana kugona kuenderera mberi munoona nokuti vose munomwe wavo akafa asi ndokuti tini chingwa cheupenyu chinobva kuna mwari chichibva kudenga madzibaba edu akanwa kubva mudombo Moses akarova dombo racho zvino ndokuti zvino mvura dzakabuda akati ndini dombo riya raiva naye zvino tarira Moses paakafa akakwira padombo iroro munoziva zvakaitika bhaibheri rakataura kuti ngirozi dzakauya dzikamutora mutsauko wakadini nemumwe mujaya uya mujaya uya munoona paakafa akanga asina mumwe munhu akamubata saka akangonyura pasi nemurima achipinda mugehena uye ari munhasi imomo zvino Mozisi paakabuda muupenyu paakaenda akanga atora mutungamiri amai vake vakamutungamira zvakanaka baba vake vakamudzidzisa zvakanaka uye zvadaro paakanga abvezera ave mujaya zvino akati ndiri kuona upenyu husingaperi kana ndikaenda pamwe chete nevanhu ava varombo vakarambwa ndofamba navo nokuti vanhu vamwari handisungirwe kuzviita ndinokwanisa kuva mambo asi handidi kuva mambo ndinokwanisa kuva nemari yose iri mumuijipita nokuti ndichava muidzi wayo handidi ndingazva hangu ndafamba najesu uye nepaakafamba muupenyu uye zvadaro paakatanga kufamba achibuda muupenyu heunoi uyo mutungamiri wake anomutora neruoko haungadiwo here mutungamiri uyu hatidiwo here tose mutungamiri uyu kumubata ruoko rwake mazana emakore akatevera akaonekwa aine mutungamiri wake mukuru akanga atungamira akaita sarudzo yeujaya hwake zvino saka nokudaro mwari vakanga vamubata munozivei murume mupfumi uya ari mugehena riya jaya mupfumi riya rakaramba munoona zvino rangarirai akanga aine dzidzo aiva nechinamato aienda kuchechi akanga ari munhu akanaka asi akaramba jesu maona mujaya uyu aive akadzidza uye aive nechinamato asi aida jesu munoona Mozisi angadai akapfuma kudarika zvanga zvakaita mujaya uyu nokuti aingoriwo nemari zvichida mapurazi nezvinhu zvakadaro uye pamwe nezvematongerwo enyika nezvimwe asi Mozisi aizova mambo wepasi rose asi akasiya zvose izvozvo zvino munozivei vana kana pasisina ijipita uye pasisina upfumi vachange pachina Mozisi nokuti akasarudza chinhu chakafanira maona akasarudza chinhu chakafanira kuti chimutungamiri pakunenge kuchisina mapiramidhi makuru munoverenga nezvemapiramidhi emuijipita rimwe ramazuva achange ave guruva nokuda kwebhambu reatomiki upfumi hwese hwenyika vanhu vachaukandira mudenga vachichema vachiti hwaora munyama yavo vachichema nokuungudza munoona huchapfuura asi avo vanogamuchira jesu kuti avatungamirire havazofi vane upenyu husingaperi kunyange vachifa havo panyama pano jesu achavamutsa zvakare unofanira kutora sarudzo sarudzo yako ndiyo ichataura magumo ako ekusingaperi rangarirai jesu anorayira mumwe nomumwe wedu nditevere kana uchida upenyu munoona kutungamirira nditevere uchawana upenyu husingaperi uye ndine chokwadi kunyange kune isu vakuru tinowana chimwe chinhu kubva kune izviwo zvakare kana uchida upenyu unofanira kuugamuchira uchida chinamato chigamuchire kana uchida chaunofanira kuita chaunogamuchira ndicho chauchawana asi kwandiri nekwauri nekune vana ava vaduku rangarirai mune kokero jesu akati nditevere uye uve neupenyu husingaperi ndizvo zvatiri kuda kuita handiti iye zvino vangani venyu vari kunyatsoda kutevera jesu zvino unoti zvakanaka saka kana ndichinge ndakura zvakakwana ndakura zvokukwanisa kuita sarudzo yangu uye nokuita izvo handina basa kuti ndine mari yakawanda zvakadini kuti ndiri murombo zvakadini kuti vanhu vanondiseka zvakadini kana zvimwe zvose ndinoda kutevera jesu ndinoda kuita sarudzo yamozisi kwete jaya mupfumi vangani vari kuda kuzviita ipo pano zvino muri kunyatsoda kuzviita ndiri kuda kuti usimuke umire neni ndiri kuti uise ruoko rwako rweruboshwe pamwoyo wako zvino wosimudza mudenga ruoko rwako rwerudyi ndinoda kuti uvhare meso ako zvino ukotamise musoro wako zvino ugotaura mashoko aya mushure mangu jesu anodikanwa ndinopira upenyu hwangu kwauri ndanzwa mharidzo iyi apo majaya maviri akaita sarudzo dzawo
I do not
want to go the way of the rich young ruler.
Andidi kuenda nenzira yejaya mupfumi aiva mutongi.
But I do want to go the way of
Moses. Asi ndinoda kuenda nenzira ya Moses. Ndichingori mwana muduku chete. Nditungamirei Jesu anodikanwa. Kuupenyu usingaperi. Amen. Zvino iwe kotamisa musoro wako. Jesu anodikanwa. Rimwe zuva parwendo rweupenyu rwenyu pano panyika. Vakaunza kwamuri vana vaduku vakadai seava vandanga ndiri kutaura navo masikati ano. Zvino vadzidzi vakati, tenzi vakaneta zvikuru. Vaparidza mangwanani ano. Vaparidza zvokuti nezvokuti. Zvino vakaneta zvikuru. Musavanetsa. Asi Jesu makati, regai vana vaduku vauye kwandiri. Nokuti ushe hwekudenga ndihwo hwakadai. Ishe Mwari, nasi gamuchirai vakomana nevasikana vaduku ava pano. Muchikoro chino chekururama. Pano apa hama yedu yazvitsaura kuuya kudivi rerenje rino kubuditsa idzo mhuri dzine chishuwo chekuzvipatsanura kubva kuzvinhu zvenyika kuti vave vafambi venyu. Uye zvino vaduku vavo vari pano vachitarisa upenyu hwababa naamai vavo sezvo tiri mienzaniso mune zvose zvatinoita. O Mwari vanodikanwa, Musiki wematenga nepasi, tungamirai tsoka dzedu Ishe, kuti hapana chatinozoita pamberi pavaduku ava. Tingaisa chigumbuso munzira yavo. Nokuti zvinonzi, zviri nani kuti guyo risungirirwe muhuro medu, uye tigokandirwa mugungwa, pane kugumbura mumwe wevaduku ava. Makati ngirozi dzavo dzinogara nguva dzose, dzakatarisa chiso chababa vangu, avo vari kudenga. Ngirozi huru, nengirozi inochengetedza, pamusoro pemumwe wemweya midiki iyi. Apo vagara masikati ano, meso avo maduku akazaruka, vakatarisa vachipindura mibvunzo, uye vachiteerera nyaya duku dzevana dzemubhaibheri, dzekuti majaya maviri aya akatora sei sarudzo dzavo, uye mumwe nomumwe wavo achikumikidza upenyu hwake kwamuri. O Jehovha Mwari, vatungamirei, vachengetedzei, uye dai vawana mutungamiri mukuru uyu, Jesu Kristu, achavatungamira kana baba namai nevadzidzisi vachinge vapedza navo. Dai mavatungamira kuupenyu husingaperi sezvamakaita kuna Mozisi apo munamato wavo wakaninipa muduku wemwana waenda kwamuri. Ndinovapa kwamuri Ishe semuranda wenyu sezvibereko nemabwe anokosha emukorona yenyu. Vashandisei Ishe kukuremekedzai panyika nemuzita raJesu Kristu. Amen. Uye imi vaduku, vana munogona, iye zvino mave kunzwa zviri nani nezvazvo. Munoziva Jesu ari kuzofamba mberi kwenyu pamwe nokukutungamirai. Hamuzvitendi here? Uye Jesu ari kuzokuitai imi vakomana vaduku saMozisi naMiriamu, muprofitakadzi nemuprofita, achakuitai vanhu vakuru. Zvino isu vanhu vakura vakamugamuchira, hatidi here kuti atitungamire kuendawo mberi zvakare? Ndinoda kuti anditungamire kuenda mberi, atungamire tsoka dzangu, abate ruoko rwangu, munoona. Uye kunyange pandinodzika zasi kurwizi, ndinoda kunge ndakabata ruoko rwake. Tose tinozvida, handizvo? Jesu anodikanwa, titungamirireiwo zvakare, Baba. Iye zvino tiri kugadzirira kupatsanurana mumwe kubva kune mumwe. Ndinofanira kudzokera kuTucson. Ndinofanira kugadzirira misangano iri kuuya. Mwari, ndinokumikidza boka iri revanhu, hama Leo neyama Jean, nevateveri vose pano mumaoko enyu, kuti mugovaropafadza pamwe nokuvada, nokuregerera kudarika kwavo kwese, nokupodza zvirwere zvavo zvose, nokuramba makavachengeta murudo nekuyanana, pamwe nokukurudzira avo vangadai vaneta. Uye pane dzimwe nguva, Satani anogona kuuya ovaita kuti vaodzwe mwoyo. Asi rangarirai, akapfuurawo nemune zvimwe chetezvo, kuodzwa mwoyo, kurambwa nevarume venyika ino, nevanhu. Uye pane dzimwe nguva, shamwari dzepedyosa, kunyange kune weukama, tinorambwa. Asi pane mumwe chete watasarudza, haambofi akatisiya kana kutiramba. Titungamire Ishe kuupenyu husingaperi. Ndinonamata kuti muchatendera kuti tigokwanisa kuuya pamwe chete kakawanda panyika, tigotaura nezvenyu nokukurukura nezvenyu. zvino muziva guru riya kana nyika ichinge yapera uye nguva yose yanyangadikira muna ziendana kuenda dai tikasangana muumambo ukuru uhwu semhuri dzisina kupatsanurwa togara pamwe chete mune remangwana zviitei ishe kusvika pazvichazoitika dai tikashingaira nokushanda zvakasimba nesimba redu rose apo zuva richiri kupenya nokuti tazvikumbira nemuzita rajesu amen mwari varopafadze mumwe nemumwe wenyu nezano rake hakutungamirirei nokukusimbisira nemaoko ake zvakasimba kuchengetei mwari ave nemi kusvika tionanezve kusvika tionane patsoka dzajesu kusvika tionane maita inyama mwari ave nemi kusvika tionane zve mwari vakuropafadzei mose.